manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 23/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutungamirira hurumende vamunangazwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura. Takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana tikati magetsi iya inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika kuSwitzerland musangano weWorld Economic Forum.
Tirikuenda kunozvinyadzisa kuti kuzvipikisa kuti ikonomi yaitadza nedzekudzoro dzevanhu dzemahuman rights.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzioni Zimbabwe ichibuda nechouviri kumusangano uyu.
Iya inyaya yatikwadza takwadziwa zvishinga zvikuru sano nanhasi takwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei.
Chief Mabikwa vekulu pane vanoshaya munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muguta reDavos kuSwitzerland mangwanani anhasi kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vaenda negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza. Vamwe vakuru vemakambani akazvimirira nevashandi vehurumende vemapazi akasiyana-siyana vaindawo kumusangano uyu. VaShava vakaudza Studio 7 kuti kumucheto wemusangano uyu vaMnangagwa nemakurukota avo vachaedza kuita misangano yekuedza kugadzirisa kudyidzana nedzimwe nyika uye kukwezva vemabhizimisi vekunze. Vatsigiri vezanupf vaendawo kumusangano uyu vari kuratidzira vachitsigira vaMnangagwa nekukurudzira kuti zvirango zvavakatemerwa vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo zvibviswe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wezanupf mudunhu reuk vamasimba mavaza avo vari kuDavos.
Ndokwatiri kuno kuDavos kutanga nokuda kumbokudze varipo kune makurukota ehurumende pane mutungamiri wehurumende kufunga mavaona zeri kune makurukota ehurumende mai Sekai Nzenza veindustrial commerce, kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava, kune gurukota rezvemari neupfumi hwenyika vaMuturi Ncube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 dzekuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndewei uyu?
Uyu ndewekuvhura ndonhangarovanzi kuvhura musangano kungozivisana, asi misangano yakasiyana siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana siyana, kune inopinda vatungamiriri venyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vachazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashure uko. Zvakabuda kubva kumashure uko kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamirira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi, iye inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa, vanhu vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vamasimba mavaza vange vari parunhare vari kuDavos kuSwitzerland. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai diti.
Musi wa7 May vakaanaunsa mutemo wekupana ambulance kwakukwidza mataxi anosanganisa 4% AMT tax on US dollar, kwakukwidza capital gain tax to 40% on my equities. Security vakabva vasunga mukomana nomusaidhi senge nekuti aingiri kudara chichanenja Emerson Mnangagwa. So izvi ndivo zvinenge zvichiverengwa nevakwayirwa ikoko. So zvoreva zvese zvaitwa zvichaitwa zvangongopedza nguva. It's just a hold of the tip, it's just a joint. Hakuna chinobuyukwa, hakuna chinobviwa napo ikoko. They've been going to Davos since January of 2018, you know, chabuda hakuna. Kungoenda kune zvinyadzisa zvatikuzvipikisa, because economy yaitadza, nyaya dzekudzoro dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza, political environment vaitadza.
Ko sei muchidaro vabiti?
Our political environment remains toxic, our political environment remains a disaster. So it's a waste of time. Vakahaya ndege ine $30,000 to $300,000 an hour kuenda ikoko.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai piti vaimbova gurukota rezveupfumi vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Tingati nzendo idzi mukana wevatungamiriri venyika dzakasiyana-siyana wekunge vachitsanangura zvavanotarisira kuupfumi hwavo hungaita, mukana wekutiwo vange vachipawo zvivimbiso. Asi chatinoziva nechetakaona kubudikidza neisusuwo vatungamiriri vedu vachienda ikoko ndechekuti cheuviri chinobatika hatisi chatingakasika kuti titotarisa. Zvinhu zvinotora nguva, asi zvivimbiso zvinobuda zviri zvizhinji zvokuti kwakazovimbiswa zvakati, kwakazovimbiswa zvakati.
Dai zvinhu zvanga zvakamira neurongwa hunenge hwakanaka, tarisiro dzinenge dziri dzei mumusangano weWorld Economic Forum uyu?
Dzinenge dziri dzekuti vatungamiriri ava vanenge vachisanganawo neutekwatekwa hwedzimwe nyika, vachisanganawo nevatungamiriri vemamwewo makambani edzimwe nyika. Saka vanokwanisa kuchionesana kuti kunyika kwedu tine zvakati, tine mikana yakati. Inenge iri nguva yakanaka yekuti pange pachigovanwa dzinowanikwa munyika dzakasiyana-siyana. Asi zvatokutaurawo ndezvekuti kazhinji kazhinji misangano yakadarowo futi inowanza kufarira vapfumi, inokanganawawo futi munyika idzodzo mune urombo hwakanyanya.
Tanzwa mudumbwe wevanhu neuwandu hwavo vafamba nomutungamiri wenyika, zvinenge zvichida kuti vaende vakawanda nemuwandiro iwoyo here izvo?
Vanhu ava kana varivo vatungamiriri vemakambani, kana varivo vatungamiriri vemabhizinesi munyika, zvinenge zvakanaka nekuti ndo vanenge vachizonoonesana kuti kuindastri kwedu zvakamira zvakadai zvakadai. Asi vanhu ava kana vangori vanhu vaperekedza mutungamiriri kuti vanovachengetedza, ndinoona sekunge kunenge kusiri kushandisa mari zvakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunhare vari kuHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura kuvatungamiri venyika nehurumende 50 vari pamusangano weWorld Economic Forum uyu vari pavhidhiyo muguta guru renyika yavo yeKiev. Vazelensky vakurudzira nyika dzepasi rino kuti dzitemere Russia zvirango zvakaomarara nekuda kupamba nyika yavo. Vati Russia iri kurambidza nyika yavo kuti itengese zvinhu zvakaita segorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvinodyiwa nevanhu pasi rose. Russia haina kuenda kumusangano uyu. Dzimwe nyaya dzichataurwa dzinosanganisira yematambudziko aunzwa munyaya dzezveupfumi nechirwere cheCOVID-19, kushanduka kwemamiriro ekunze nedzimwe. Vamwe vari kutarisirwa kumusangano uyu, mutungamiri weEuropean Commission Ursula von der Leyen, mutungamiri weGerman Chancellor Olaf Scholz, uye munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg. Mukuzeya nyaya yehondo yekuUkraine, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vatanyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevr University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndiri kuona kuti President Putin vari kuenderera mberi kumaguta aDonbass, kunova iko kwakuri musimboti weupfumi hweUkraine. Havasi kuratidza kuti vari kudzokera shure, vari kushingirira chaizvo vaPutin kuti vakwanise kutora nzvimbo idzodzo, pamwe chete nokudestroya mafuel tank, sokuona kwatiri kuita ike zvino kuti vanatsokugwadamisa upfumi kweUkraine pasi.
Tinoona kuti vatungamiri vemuAfrica vari kuedzawo kuti vataure navaPutin kuti vadzore tsvimbo. Munoona zvichibatsira here izvi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti vaedze nepavanokwanisa napo vatungamiri veAfrica kana nepasi rose kuti vandoona vaPutin. Asi maonero andinoita ndokuti handi kutanga kuvingwa navatungamiri venyika dzakasiyana siyana kwavaPutin vachiramba vakangoomesa musoro. Pane vakatomboenda kuti vatungamiri vekunana Belgium uko vanogara zvekare vaPutin, vanonzi vanogara vachitaudzana nomutungamiri weFrance, asi vachingoramba vakaomesa musoro nokuti ndiona sokuti kuti vachadzokera shure vanenge vatoruza zvakanyanya chaizvo, nokuti kuruza kwavati vaita ike zvino kukuruza masoja akawanda, kukuruza nyaya dzoupfumi, tichiona makambani akaita sana McDonald's makurukuru achibuda muRussia muchisara musina mabasa akawanda. Handifungi kuti padanho ravasvika vaPutin vachakwanisa kuteerera kunyanya mutungamiri runganzi wabva kuAfrica.
Saka munoona izvi zvichizokanganisawo sei upfumi hweZimbabwe?
Upfumi hweZimbabwe huchakanganisika chaizvo, pamwe chete noupfumi hwedzimwe nyika dzakawanda, nokuti misimboti youpfumi ipetro nedhiziri zviri kukwira pasi rose kunyanya kuZimbabwe. Zimbabwe yanga ino ushamwari hwakakomba chaizvo neRussia kubvira nguva yehondo, zvinoreva kuti yanga ichitengeserana nokuwana rubatsiro rwumwe rwakasiyana siyana kwakura chaizvo kubvira kuhondo ichimurika kuRussia. Ike zvino rubatsiro irworwo rwava rushoma kana rwuriko nokuda kwokuti Russia iri muhondo. Saka zvichaomesa upfumi hweZimbabwe. Asi hatidi kuramba tichingopomera Russia chete, tinotarisirawo kuti isu mafambisirwo mamanejerwo anoitwa ikonomi yeZimbabwe anenge ari kukontributawo zvekare akamira oga, nokuti hondo yeRussia isati yavapo neUkraine upfumi hweZimbabwe hwanga husina kufambi zvakanaka. Saka ike zvinoizvi tingabuda zvedu kupomera Russia kuti ingange ichivhiringa zvirongwa zveupfumi hwekuZimbabwe. Haisi kuvhiringa zvirongwa zveupfumi zvekuZimbabwe chete, asi zvepasi rose. Mabatirwo ari kuita ikonomi yekuZimbabwe ndiwo mamwe anovhiringawo zvekare upfumi hweZimbabwe.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuDoha kuQatar, uko vari kushanya pari zvino. Chief Mabikwa vekulupane kumatereleland north vakashaya nezuro munjodzi yemumugwagwa weBulawayo Victoria Falls. Njodzi iyi inonzi yakaitika na10 manheru. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora nezvetsaona iyi. Chief Mabikwa vakagadzwa ushe muna 2012 vachiri kuuniversity vaine makore gumi nemapfumbamwe. mutauriri wemhuri yavo vaDonald Kumalo vaudza bepanhau reChronicle kuti Ishema Bikwa vashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council vaFortune Charumbira.
Ya inyaya ya tikwadza takwadziwa zvisina zvikuru sana na nhasi tahwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei. Munhu uyu une zvinhu zvakati wandei. No, rupane aine madzimambo maviri ndiyo ngakabata dhistrikiti nerupane. Chechipiri mwana mudiki wakawana umambo ari chiko 16-17 years. Yes, achipedza form 4 angasatambopedza chikoro akapinda paumambo. Saka ndemamwe madzimambo atinenge tichiti ndo new generation nokuti umambo kuti husimbe hunodawo kuti vakwegurawo vema90 nemazanavo varipo vari pachakati pamazitisitiro vachirizvo varipo vari kuma40 vari kuma20s. Inoita kuti kana taungana tionesane zvazuro zvanhasi nezvamangwana uyo wanga ari kudivireva madzimambo anga ari echidiki.
Zvino vende rasiyiwa namambo wechidiki kudai rinovharwa sei?
Ini ndee ndichingokurudzira kuti ivo madzimambo edu asara madzimambo edu asara nokutanga gachenemo wedu tichirangariravo mabasa akanaka anga achiita nezvishuvo zvishuvo zvanga zviripo. Tinoti vokwake kwavaikoko kwamabikwa chivanhu tinoziva kuti kuchazoita umwe ramangwana asi zvetsika dzedu hazvii kuipapo ipapo. Saka venderi chamboti fambei nokuti hatigoni kubva tangowana chimangwana. Votoinda vasara ngavasimbe ngavabatane.
Zvichakadaro mapurisa anoti vamwe vanhu vana vafa nhasi, vamwe 60 vakakuvara apo mabhazi ezupko aroverana pedyo nechinoi pabutsu pakati nechinoi neBanget. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Amai Muliswa Chikoka vanoti zvinorwadza kuti paita tsaona kwabva kuita imwe kukaribha mwedzi wapera iyo yakauraya vanhu vana ikakuvadza vamwe 20.
Zvapaita road traffic accident yemabhazi maviri ezupko, rimwe ranga richienda direction yeHarare, imwe yanga ichienda direction yechinhoi. Saka zvaitikira panonzi pabuts paita head on collision. So far pane wana enda kuHarare and then pana wamwe ari kugadzira kuti vaende kuHarare. Total maybe of 4 or 5 vari kufanira kuenda kuHarare, but vamwe vese vaitwa treated pano pachinoi general hospital nekuBanket district hospital as well.
Amai Muliswa vakurudzira vatyairi vemabhazi kuti vafambe zvishoma, vakatiwo vanenge vakatakurwa vanofanirwa kutsiura vatyairi kana vomhanyisa sezvo zviri kunzi bhazi ranga richibva muchinoi ranga richimhanya zvakanyanya.
Saka isusu totangokurudzira kuti vatyairi vemadzimotya nemabhazi ngatiexercise caution tichikurudzirana kunyange mapassengers kana vachiona kuti mutyairi ari kufamba nespeed isina kunaka ngavaitowo vachivati aiwa dzikisai spidi yenyu nekuti dzimwe dzenguva zvinenge zvichida kuti titsiurane mumabhazi umomo nekuti tine urombo chaizvo nevashaikirwa nemhuri dzashaikirwa.
Kumhanya kwebhazi ranga richibva muchinhoi kwataurwawo nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita uyo akuvara musoro munjodzi iyi.
Overtaker oona kuti kune onpaning ada kuovertaker obvaita nge ada kupinda vaona kuti hasi kupana ndopavhati overtaker ndi mbiri. Saka inda nasa kuti riona bhazi richitobva uku takatonangana direct ndo trauma yandinayo izvozvo. Zvekuti kuroverana kwataita ndatoona kuti hapana kana space. Isusu wedu ndiaenda kuleni risiri rake.
Mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vaudzawo Studio 7 kuti vari kuongorora nezvinjodzi yekuchinhoi iyi. Vatyairi vose vafira panzvimbo nemumwe munhu mumwe chete uye mumwe afira kuchipatara chechinhoi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nengo ina dzebato triple C dzekundanga kuzaka nasi dzamiswa pamberi pedare remasvingo Major Street dzichipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongerwo enyika pamusha pemumwe wavo zvisiri pamutemo nemusi wemugovera. Godfrey Mtimba anoti panyaya iyi.
Vana ava vanoti vaJohannes Chongore vane makore 55, vaMinas Mundonga vane makore 51, vaMethodi Gwangwava vane makore 41 naAmai Tendai Muchisani vane makore 58 vakapedza mazuva maviri vari muchitokisi cheMasvingo Central Police Station. Mutongi wedare vaFarai Gitima vapa vana ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru 10 zvemadhora emunyika kuti vatongo vachibva kumba. Kweta ravo vamatimureri vati mutongi wedare ati vana ava vakasungwa pamusha paAmai Muchisani vadzoke musi wa 9 mwedzi unouya.
Vakadana musangano vasina kuudza kana kuzivisa utumwa mapurisa kuti pachange pane musangano. Vakasungirwa paimba paTendai Muchisani, vakazotorwa vakauya navo kumasvingo law and order, vakaendwa navo kudare pazuva ranhasi musi wa 23 May 2022.
Vana ava vari kuramba mhosva yavo yavari kupomerwa yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA, vachiti vakanga vasingaiti musangano asi vakanga vashanyira mumwe wavo Amai Muchisani vachitandara zvavo. Vebato reCC vanopomera mapurisa mhosva yekushungurudza nhengo dzavo apo vakatarisana netarudzo dzegoro rinouya vachiti vari kutumwa nebato reZANU-PF, asi mapurisa nevebato reZANU-PF vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa haarerekere divi uye havatarisi kuti wabuda mumba mani. Ichakadaro nhengo yeCCC iri kumira musarudzo dzebyelection kwa21 kumasvingo West musi wa25 mwedzi unouya. VaOnias Mawarire vari kuchema-chema kuti bato reZANU-PF rutyidzira vatsigiri vavo kuti vasavavhotere vachiti vanozonyimwa chikafu.
Vanhu veZANU itsika yavo nekuti vanotora chikafu sokuti ndotsika inovapa kuti vahwinise. Saka navo vanhu vazhinji vari munzvimbo vakatotyidzirwa kuti kana ukange wasapota triple C hauzowani chikafu.
Nhengo yeCCC mudunhu remasvingo vaJefferson Chitando vasvoropodza ZANU-PF achiti magariro aya kushandisa mhirizhonga pamwe nemapurisa kana yatarisana nesarudzo sezvakaitika kuzaka pamwe nezviri kuitika kuwadi 21.
Kubva kare nakare ukaona ZANU-PF yakutanga kuita zvekusunga inenge ichiziva kuti maelections apadhuze yakugadzirira inyaya yekugadzirira violence.
Hatina kukwanisa kubata vari kukukidza vaMawarire vamumbire veZANU-PF kuti tizwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Asi sadyara veZANU-PF kumasvingo vaRobson Mavhenyengo varamba mhosva dzavari kupomerwa achiti
nana saka kumunoreva ndofunga izvo ndezvemapurisa handina comment kuti ndinogara inongopuwa munhu wese kaya ndinogara vamunangagwa vakatora topa munhu wose hapana pakambotina pane patline. Ini sanishaime ndotokurudzira munhu wose nokuti ini ndiito zvakauvhoti yemusangano wangu kaza kuti munhu akamuvhoti yemusangano aukuimaona zvichiitika zvakati ungopamunhu wose hatigo nokuti munhu anyemwe kana kangika utata uinezuro ZANU-PF unongopa munhu wose.
Mumwe ari kukwidza wamusarudzo idzi ndimuzvare Sister Nhando avo vakazvimiririra. Chakadaro munyori mukuru wesangano reCCC kuManicaland vaGodfrey Mbatsa avo vakasungwa nezuro pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order 8 kana kuti MOPA mushure mekupemerwa mhosva yekuita musangano padora dombo vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Voice of America News yakataura nemamwe madzimai 14 mudunhu reAmara ayo ari kupomera vakapandukira hurumende yeEthiopia Tigray People Liberation Front mhosva yekuvabata chibharo. Madzimai aya anoti mushure mekubatwa chibharo vave kusarurwawo nevanhu vemudunhu iri. Mumwe mukoti mudunhu iri anoti akarapa madzimai akawanda aipambwa nevarwi veTigray ava vachibatwa chibharo. Mutauriri weTPLF anoti chikwata ichi chichaongorora mhosva dziri kupomerwa mauto adzo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati America inodzivirira kana nemauto kuda kupambwa kweTaiwan neChina. VaBiden vataura mashoko aya vari kuJapan uko vari kushanya pari zvino. China inoti Taiwan idunhu rayo. Mukupindura mashoko ava Biden aya bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina rati hapana munhu anofanira kutarisira China pasi panyaya yekuzvidzivirira. VaBiden vatiwo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanofanira kurangwa zvakasimba nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vamwe vanhu vanozvarwa kana kuti vokuzochinja matauriro zvinozopa kuti dzimwe nguva vave vagume vofunga kuti ingochani, asi chokwadi ndechekuti ichi chitori chirwere. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mumwe ane dambudziko mukomana wechidiki Joseph Mutambwi ane makore 24 anoti anounganirwa nevanhu paanenge achifamba nemigwagwa achitengesa mafuta echidzimai, zvinova zvataita kuti basa rake ritofamba zvakanaka nokuti vanhu vanonakidzwa nekazwi kake kanoita kunge kemusikana. Asi Mutambwi audza Studio 7 kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ingochani zvinova zvisizvo sezvo ari kutoda kuroora.
Ndinozi Joseph Mutambwi. Ndinogara mukwadzana Phase 3 Ward 45. Inini voice rangu iri vanhu vakawanda vanotonetseka kuti sei ndiri munhu wechirume asi ndine voice rakadai rinotongere mwana mudiki kana kuti rinotongere chikadzi. Inini opa voice rangu shandotongotienda ndechekuti ndinotaurawo. Asi vanhu vakawanda munzvimbo dzandinofamba kana mandinobva kana kwandinogara vanoita kufungira kuti maybe pamwe ndakakanganisika kana ndiri ngochani. But no, this tomorrow is in which I told him as a babamon and sit up chase and turn a matter on it. That was all my car and told him when I'm scan of your foot.
Mutambwi aendera mberi achiti.
Asi vanhu vakawanda vanenge vachinetseka neitseka zvakanyanya kuti sei ini ndakasenge ndine voice rakadai so. Asi hakusi kuda kwangu. Ndakangokurawo ndakaita sei ndakadaro, handina yekuzvirambira. Ya ndiri kutyoro vamwe vana vakambotanga vaine kakundiseka-seka kundiseka-seka masi ekutanga, asi vazhinji wacho vakazvidzimara vajaira kusiva kuti uyu ndo matauriro ake ndo mararamiro ake ndo voice rake.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kune vanhu vanozvarwa vaine mazwi asingaenderani nemasikirwo kana kuti vanozochinja nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Zvine paviri panokwanisa kunge pachikonzeresa kudaro. One, inokwanisa kunge iri nyaya yemahormones. Mahormones akawanda echikadzi yatinoti estrogen kunyanya iyi ikawanda, because tinoti varume vanazvo zvese, testosterone hormone revarume neestrogen hormone yevakadzi, ende vakadziwo futi vanazvo zvese testosterone neestrogen. Asi kuvarume tinoti testosterone inenge yakawanda zvakanyanya kupfuura estrogen, ndesaka varume vachizoita mavoice ari hose ende mavoice ari thick inyaya yetestosterone.
Vaendera mberi vachiti izwi rinogona kuchinja kubudikidza nehurwere kana tsaona dzepamugwagwa dzinovhiringidza tsinga dzinofambisa mazwi pahuro. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vashomanana chaizvo pane dambudziko iri vachiti hazvireve kuti vane izwi rakadai vanenge vari ngochani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yokurwirwa kwekukwira kwemitengo yezvinhu nerwendo rwemutungamiri wenyika kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.